Vítareňu,
Vashora pamusangano wechimakumimana nepfumba mwe mafundisi epasi rose echechi yezayoja waitirwa muHarare, mutungamiri wesvondo iyi Archbishop Ezekiel Guti vakurudzira mafundisi esvondo yavo kuti vave vanhu vasina uori uye kuti vave vanokwanisa kumira muutsvene kuitira kuti zvavanoparidza zvitambirike kune vava vanoparidzira. Mashoko avaGuti atsinhirwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vati hurumende yavo yakazvipira kurwisana neuori uhwo hunonzi hwatekeshera muhurumende. VaMnangagwa vati makurukota ehurumende yavo anofanirawo kusiyana nenyaya dzeuori.
Baba vaGuti, anenokazondipawo zvamaverenga zvemapasi tirazozviverengera maminista. Hazvimboshandi kumapasta chete, ndine vanguwo mapasta munyika. Toda kuvaverengera zvamaverengera mapasta enyu zvandifadza. Ngava zvinini kuite vasangopopota vachingopopota garazi vekuti havasi voga vano ruzivo, ngavarambe vachitutsira ruzivo rwavanarwo. Pamusoro paizvozvo, we have said and I also say we must uphold a culture of hard honest work. Mazvitaura.
Asi mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vakaudza vatsigiri vavo muHarare svondo rapera kuti hurumende yavaMnangagwa haina kumira pachokwadi panyaya yekurwisa uori.
Kune vanoba vaya kana kuti vanobvisirwa nemweya wokumbira nechemumwoyo, muchabatwa neurimbo, muchabatwa nerukwa. Rwendo rwuno hakuna kwamunoenda. Ngava takaita boka, a panel called the Integrity and Accountability Panel, which is chaired by Advocate Jabani Mpo. They started doing work.
VaMnangagwa vakurudzirawo vedzisvondo kuti vanamatire nyika igare iine runyararo.
Makare kare vaJudha vaiti ndo vanamata Mwari kupenyu. Vamwe vose vakanga vakakomberedza Israeri vainamata zvirezwa. Zvanzi naProfesa Guti, I am the servant of the living God. Ndini muranda waMwari mupenyu, ndoparidza shoko denyu.
Mumwe mufundisi wesvondo iyi amai Songile Mkize vati sevedzisvondo havasi kuzoneta kuona kuti nyaya dzokurwisana neuori pamwe neutungamiriri hwakanaka zvatevedzerwa nevanenge vari muhurumende.
Tinozvikoshesa uye ticharamba tichitevera vakuru vari muhurumende kuitira kuti izvi zvigoitika.
VaNezbet Muriengwe, avo vanga vari mumwe wevafundisi vanga vachipinda musangano uyu, vati zvavadzidza pamusangano uyu zvinhu zvichabatsirawo nyika kuburikidza nekuparidza kwavanenge vachiita.
Kuva pano sevafundisi tiri kudzidziswa kana tikurayirwa tiri pamwe chete, so that the church yedu yezaija Forward in Faith tinoramba tiine chinangwa chimwe chete, tichiteedzera vision imwe chete, tisingatsautsiki, nekuti ishoko ratiri kupiwa se the whole world vatungamiriri tiri pamwe chete.
Zvichakadai, vaMnangagwa vatenda svondo yezayoja nekuvaka zvikoro pamwe nekubatsira kwakaitwa nesvondo iyi nezvekudya nezvekupfeka kune vakawirwa nedambudziko remafashamo emvura yecyclone Idai gore rapera. Musangano wezayoja uyu uyo wapindwa nemafundisi anodarika zviuru zvishanu kubva kunyika dzakasiyana-siyana pasi rose unoitwa gore rega rega, uye musangano uyu wanga uri wechimakumimana nepfumbamwe kubva pakavambwa chechi yezayoja muna 1960. VaMnangagwa vatorawo mukana uyu kukorokotedza chechi iyi nekusvitsa kwayaita makore makumi matanhatu gore rino kubva zvayavambwa.
ngarifuze baba vedu.
Ndaka mirira Studio 7 muHarare, Jiri Thomas chiri pasi.
Baba, ngarifuze baba vedu.